Varimi vanoti vanoaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US$30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekusokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekusokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinodzinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland east vabheki marume.
Combine harvester charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment you are not just here, you see the moment. You know, I'm a tanning, Jikira, Bruce Vanoba. I don't know, I'm a tanning, Munda, Pausunga, only. I'm a GM, people, I am a dryer, sitting nanny, because they won't lose the footage bag. Well, the moment the farmer has not spoken, which I'm wishing him was a Gawanda.
Mukuru wemwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize trailer kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko nderemacombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US$.
Zvichitwa nokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makosti okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana. Panye yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekusokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US$150 kusvika pamazana maviri kana kuti US$200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya mishina yavo pahekta zvichienza nekuti gorosi riri kukohwewa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Nguva yakare minda ichiri midiki, vanhu vaiyamurana kukohwa pamwe nekupura zvirimwa muchiitiko chainzi nhimbe, apo murimi anenge achida kuyamurwa aingobika sadza ouraya mbudzi kana huku, pamusoro pazvo obika hwahwa nemahewu zvainwiwa nevanhu vaiuya kuzomuyamura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.